Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nau zedu dzanasi, chipiri kubvumbi 4/2017. Zvimwe zvikoro zvotara mangwana sezuva rekupedzisira kubhadhara mari dzebvunzo ye ordinary level. Musangano wenera woitwa mangwana mapurisa achiti vanhu vaungane muFreedom Square kwete Africa Unity Square izvo zvichiri kupikiswa nenera. Kambani ye Cold Storage yoitirwa urongwa hwekumutsiridzwa National Social Security Authority kana kuti NASA. Muchirongwa chevechidiki The Connection na 8 PM tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vanyorese kuitira kuti vagovota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.